nhasi vagari vapras apa vaita musangano vakati vakashamisika kuona minda yavo ichiroverwa hoko dzekutanga kuvaka uye muchipinda magiredha. Meya weguta remasvingo iro rinonzi riri kuda kupiwa purazi iri kuti rivake musha wevashoma vaalec tabe vaudza studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo zviri kuitwa papurazi apa zviri kutungamirirwa nehurumende. Sagara weclipsa Lesotho Farmers varogers gava vati pakauya magiredha aya vakaenda kuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira uko vakanzi vachaita musangano negurukota rinoona nezveminda Dr. Ancius Masuku uye nezvedzimba vadaniel garwe svondo rinouya.
Tisi tawirirana kuti iko minista vakati kuti vachauya next week, saka tatingoudzana kuti tigare taziva kuti vakuru vari kuuya vozotijekesera kuti zvakamira sei.
Hatina kukwanisa kubata makurukota aya asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vatenda kuti hurumende iri kutora purazi iri uye pachaitwa musangano nevakuru vehurumende.
Vakati vachadaidza vatungamiriri vemaministri iwavo aivo ita vatatu vosangana nevagari vekuclipsham chitaura haya idzodzo dzemuri kureiza. Saka ndinofunga munguva pfupi iri kuteera vanhu vachagara pasi vachionesana way forward chiitwa.
Asi vagari vanoti makurukota aya ndiwo ari kuda kuti vabve nekudaro vave kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaemarson Munangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vajoji charamba kuti tinzwe kuti izvi zvinokwanisika here. Vamwe vagari vakaita saamai Susan Wanya vati vakadzingwa havana kwekuenda.
Ndiri mugari wekilipsham wava ne 23 years ari muno. Magiredha ari kuuya ari kugiredha tiripo achiti kana mugwagwa ukaenda napaimba anotodhuma imba yeva ndoiti ibvisei vachisa mugwagwa yavo vakuti havasi kuitira isu vari kuitira vanouya vatisingazivi. Saka isu shuviro yedu yatinenge tinayo savagari vekilipsham tagarawo makore akawanda kudero tadzika midzi kwokuenda hakuchina kana neeji dzedu vamwe vatove mapofu dzimwe dzatove dhara hatiisiri vanhu vanokwanisa kundoita minda misi vatikagona kugana kuvaka musha chaiwo.
Amai Mr. Kavada vanoti sevana vevarwi verusungunuko vanotsigira bato rezanupiefu vari kuona sekuti varaswa.
Ini zvokubuda muno mukilipsham handige handisi kubvuma nokuti kwandiri kuenda nyika haisi kutatamuka. Tinoda kuramba tigere patiri hatidi kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu nokuti isu tisu zvizvagwa zvezimbabwe tirisu zvevana vemakomuredzi. Kana kuri kudzokera kuhondo isu sona makomuredzi tiri kundozvimiririra. Tinoda kuramba tichitoenda mberi nokuti hatiri kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vahepi mongoma vaudzawo studio 7 kuti gweta
hazvigone neeji yangu ye hazvichafambi hazvichaiti kuti nekukura kwandaita kuti ndivanigwe ndichibva futi kuno pandakagara ndo pandakagara handifanira kuti nditobvidzwa ipapo hazvisi pamutemo kubvidzwa kwangu inini sekuona kwandiri kuita.
Gweta vamadhokuti vasavati kutanga kudzingwa kwevanhu ava hakusi pamutemo sezvo nyaya iyi ichiri kumatare.
Havafangi kuti vange vachidzingwa kusvikira nyaya yapedzwa kumatare dzimhosva kwairi. Kuti nyaya ichiri kumatare dzimhosva pobva pototangwa kunzi pakuda kufuti kugurwa munda zvinenge zvisiri pamutemo. Kutyora mutemo zviri pachena uye kuti kuratidza kusaremekedza zvinenge zvakagurwa nematare dzimhosva.
Mutemo unosungira hurumende kuti itange yatsvagira vanhu pekugara isati yatanga kuputsa misha yavo. Ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.